Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu zvita 16/2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Africa inohamba ichitaura nguva nenguva musine nguva kuti zvirango hazvina kodzero, zvirango zvakatemerwa naZimbabwe ngazvibviswe. Tinotarisa kuti panenge pakaita gungano rinoita seUS Africa Leaders Summit, ngavateerewo kutaura kweAfrica.
Hurumende inoti inotambira nemufaro kurudziro yasachigaro veAfrican Union uye vari mutungamiri weSenegal vaMacky Sall yekuti zvirango zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica zvibviswe. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti havasi kuzowedzera mari yavakapa kubazi rehutano mubhajeti regore rinouya. Tichatarisawo mutambo wekurwira menduru yebronze kumakwikwi eFIFA World Cup 2022 ari kutambirwa kukata pakati peCroatia neMorocco mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro veAfrican Union uye vari mutungamiri weSenegal vaMacky Sall nezuro vakakurudzira kubviswa kwezvirango zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica, vachiti zvirango izvi zviri kuramba zvichikanganisa vana veZimbabwe. VaSall vakataura izvi kumusangano weUS Africa Summit, apo vaitura zvavaiti zvinetswa zvinoda kugadziriswa kuitira kuti kudyidzana kweAmerica neAfrica kubudirire mune ramangwana. Munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti hurumende yeZimbabwe inotambira nemufaro kurudziro yavaSall iyi. Musangano uyu wakatanga muWashington DC nechipiri uye mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa havana kukokwa nenyaya yezvirango zvavakatemerwa neAmerica. Asi vainge vakamirirwa negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Frederick Shava kumusangano uyu. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7 navamangwana pamusoro penyaya iyi.
Tinoti Africa inohamba ichitaura nguva nenguva musine nguva kuti zvirango hazvina kodzero, zvirango zvakatemerwa naZimbabwe ngazvibviswe. Tinotarisa kuti panenge pakaita gungano rinoita seUS Africa Leaders Summit, ngavateerewo kutaura kweAfrica. Zimbabwe yakataura, SADC ikataura, Africa yese yataura kuburikidza nachairman wayo. Saka kunga kuva kusindimara nemoyo mukukutu kuti munhu asanzwa zvinenge zvichitaura zvizvarwa zveAfrica zvese.
Asika America nedzimwe nyika dziri kuti pane zviga zvinofanira kugadziriswa neZimbabwe kuti zvirango izvi zvibviswe. Sei hurumende yeZimbabwe isiri kugadzirisa zviga izvi?
Hurumende yeZimbabwe nevana veZimbabwe vakapiwa kuzvitonga kuzere gore ra1980. Zvinoreva kuti kuzvitonga kuzere kunoreva kuti hautemerwe chiga noumwe munhu. Hautemerwe zviga neimwe nyika because hamusi pasi pedzimwe nyika. Muri pakusi pekuzvitonga kuzere. Saka kuna nyika ine kodzero yokutemera Zimbabwe chiga chipi nechipi zvacho, chingava chemuhlovo upi kana mutovo upi. Nokuti tikatarisa tichidzokera kumashure mugore ra2008 pane vakaidza kuti zviitwe kuburikidza neUnited Nations. Zvinova ndo mashandisirwo anoitwa nyaya dzacho kana pasvika pakuti pane nyika yacheyama pfuura kune dzimwe. Zvakaenda kuUnited Nations, United Nations ikazviramba ikaona kuti hapana kodzero kuti Zimbabwe iiswe pasi pezvirango zveupfumi. Asi vakaenderera mberi vachiisa Zimbabwe zvirango zveupfumi kunze kweUnited Nations, zvinova zviri pamurao wenyika dzepasi rose. Saka nekudaro zvirango izvi hazvisi pamutemo, zvirango izvi ndezveutsinye, zvirango izvi hazvibatsiri. Zimbabwe inoita zvinhu maererano nebumbiro rayo remitemo runonzi constitution kwete nezvinotaura dzimwe nyika. Gore rino tikateerera zvaita America seZimbabwe chaita zvinoda America, mangwana toteerera zvinoda China, kusvera mangwana toteerera zvinoda South Africa, kuti rinotevera toteerera zvinoda kana kuti Russia. Ko isu sezvaro zveZimbabwe chazoita riine zvatinoda?
Vanga vari munyori mukuru mubazira zvekuburiswa kwemashoko Vanik Mangwana vachitaura naMavhilasi Musanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. Gurukotaro zvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti havasi kuzowedzera mari yavakapa kubazi rehutano mubhajeti regore rinouya, vachiti mari yavakapa bazi iri inosvika $473 billion yemari yemunyika pamwe neUS $213 million yavanotarisira kubva kumasangano anopa rubatsiro inokwana pane zvese zvinodiwa nebazi iri. Mutori wedu wenhau Godwin Mangudya anotipa nyaya iyi.
Muzvinafundo Ncube vataura mashoko aya vachipindura nhengo dzeparamende mudare renational assembly nhasi, idzo dzange dzichida kuti bhajeti rehutano riwedzerwe, dzichiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvese munyika.
Hatikwanisi kuwedzera mari, asi tinofanira kugadzirisa nyaya yekuti vawane mari yavo nekukasika sezvinoita mamwe mapazi akaita serekurima nerekutakurwa kwezvinhu.
Vati mari inowana bazi iri kubva kuhurumende nemasangano anoshanda akazvimirira yakawanda chose, uye vakaona kuti bazi rehutano haritori mari yose kubazi ravo sezvo richinyanya kuda kushanda nemasangano anopa rubatsiro uko rinowana madhora ekuAmerica.
At the same time, we have competition between donor funding.
Pane makwikwi pakushandiswa kwemari yekunzi nemari yemunhu, zvekuti tinoziva kuti pane zvimwe zvirongwa vashandi vebazi iri vanoda kushanda nemasangano anopa rubatsiro nekuti vanenge vachipiwa mari.
Vaendera mberi vachiti bazi rehutano rinofanira kushanda nesimba kutsvaga mari kubazi ravo, vachiti mapazi akaita serekurima nerekutakurwa kwezvinhu anopedza mari dzese dzaanopiwa mubhajeti nekuti anoshanda nesimba. Asi vamwe vakaita semumiriri weMberengwa North vatafana naJou veZANU PF vaudza muzvinafundo Ncube kuti vanofanira kupa mapazi mari dziri mubhajeti nekuti kutadza kuita izvi kuri kudzorera zvinhu kumashure. Muumiriri wemabhuku vaJames Chidakwa veCitizens Coalition for Change vatiwo vaNcube vanofanira kupa bazi rehutano mari yakawanda, vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvese munyika. Muzvinafundo Ncube vaudza nhengo dzeparamende idzi kuti vari kuona kuti zvipatara zvakazvimirira kana kuti maprivate hospitals zviri kuwanda munzvimbo dzese munyika, uye vachaita urongwa hwekuti zvipatara zvehurumende nezvipatara izvi zvishande pamwe. Vatiwo zviri pachena kuti mamwe mapiritsi anotengwa nehurumende kuendeswa muzvipatara zvayo anotsakatika nekukasika achienda kuzvipatara izvi. Mutungamiri wesangano ravana chiremba vanoshanda vakazvimirira Dr. Johannes Marisa vaudza Studio 7 kuti kune uori muzvipatara zvehurumende, uye mapiritsi nemimwe mishonga iri kutorwa muzvipatara izvi ichitengeswa kwakasiyana-siyana.
Saka izvozvi zvinokonzerwa nepoor management iri kuitika mainstitution, kugarisa pazvigaro kwevanhu varimo imomo mumahospitals emapublic hospitals.
Hatina kukwanisa kunzwa kubazi rehutano sezvo vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Mari yakapiwa kubazi rezveutano ye $473 billion yemadhora emunyika inoita zvikamu gumi nechimwe zvebhajeti rese re $4.5 trillion iri kutarisirwa kushandiswa nehurumende gore rinouya, uye nhengo dzeparamende dzange dzichida kuti muzvinafundo Ncube vawedzere bhajeti rebazi rehutano iri kusvika pazvikamu gumi nezvishanu sezvinodiwa nechigaa cheAbuja Declaration. Zvichakadai, National Assembly inotarisirwa kupasisa bhajeti ra2023 nhasi yoriendesa kudare reSenate. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Kanzuru ya Harare yaparura chirongwa chekuti vagari vakwanise kubatsirwa nekanzuru pamwe nekubhadhara mitero padande mutande vachishandisa nharembozha dzavo kana kuti mobile application inonzi Taura Harare. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Guta re Harare rakabatana nesangano re Combined Harare Residents Association CRA kuumba mobile application iyi iyo inonzi iri kutarisira kusimudzira mafambisirwo emabasa nekanzuru kana kuti inonzi pachirungu service delivery. Vachitaura apo vanga vachiparura chirongwa chekushandisa umhizha hwenharembozha uhu hwetaura Harare kanzura veward 7 vahepmo Gotora vanova sachigaro wekomiti inoona nezvekuburitswa kwemashoko mukanzuru yeHarare vati vanofara zvikuru kana vachikwanisa kurerutsira vagari.
Nangwa cheapplication ichi ndechekubatsira vagari veguta vachabatsirikana nenzira dzakawanda. Chokutanga, vanhu vachange vagona kubhadhara mitero yavo kuburikidza neapplication iyoyi ende vanogona kubhadhara vari kunzvimbo dzavari. Zvechipiri, kana munhu akada kuziva kuti ndine chikwereti chakakura sei kuguta reHarare anokwanisa zvakare kubvunza kuti chikwereti changu chakamira sei kuburikidza neapplication iyoyi. Zvekare, kana kana ine information yaangade kana kuti akada kuziva zviri kuitika mukati meguta akukwanisa zvakare kuwana information.
Vagotora vati izvi zvichabatsirawo kuti kanzuro ikurumidze kugadzirisa matambudziko anenge achisangana nevagari.
Injinia mumwe nemumwe ngatimboti ndiwo kumvura paanongowana information kana kuti meseji yekuti abvunze kune paipi yatsemuka murodhi yakati akutoita zvekuti amhanya ichipakapaka kuti anogadzirisa nokukurumidza. Zvakureva kuti maresponses edu akukwanisa kuatendwa nekukasika. Information yakusvika kune vanoma service providers emukanzuro.
Mukuru wetra vaRuben Akili vatsigirawo vachiti donzo remushandira pamoyo nderekusimbisa ukama pakati pevagari nekanzuro yavo pamwe nekuvhura mikana yenhaurirano dzakasununguka.
Nechinangwa chekuona kuti vanhu vakwanisa kuona mukana nyuto dzavo kana kuti zvavanenge vachisangana nazvo maringe nekuwaniswa kwemabasa kana kuti service delivery atinopuwa nekanzuro. Saka naizvozvo mobile app iyi tingati chimwe chinhu chakanyanyoitunzwa ndechekuti painge pasina mikana yekuti vanhu vanokwanisanga vachive vanotaura tingati zvichemo zvavo. Saka zvichemo izvi kana tingati atingati maservice delivery reports mobile app yave kupa mukana wekuti vanhu vanokwanisa kunge vachive vanotaura nyunyuto dzavo vadzitaura kudaro. Zvakare vachive vachinove vanopiwa pachinge inonzi reference number yekuziva kuti chinhu chandava ndinotaura kana chandava ndinokomplena ichi charekodwa uyezi vachikwanisa kudzwazvochironda kana kuchitevera kuona kuti zvaita.
Vachitaura nestudio 7 vaGift Marimo vanoshanda nekambani yeCodel inova yakagadzira mobile application iyi vati chinangwa chavo ndechekubatsira guta reHarare kuitira kuti vagari vakwanise kuwana zvavanotarisira kukanzuru nenguva uye vari chero kwavari, kusanganisira kuzivisa kanzuru matambudziko anenge avawira kunzvimbo dzavanogara, kuziva kune makirinika ekanzuru, kubhadhara mitero pamwe nekuwana rumwe ruzivo rwakasiyana siyana rune chekuita neguta reHarare.
Isoftware takagadzira kuti batsire City of Harare kuinenza service delivery. So chekutanga inenge chibatsira maresidents kuti vaone mukana wekubhadhara mabills avo zviri easy. Toda kuti tirimove congestion inenge ichiitika kusity hall. Chechipiri chinova chakanyanya kukoshesesa chakaita kuti applications dzavo developa ndechekuti toda kuita toda kuti tiite service delivery iwedzere.
Mobile application yeTaura Harare iyo yave kutoshanda pari zvino iri kuwanikwa panharembozha dzinoshandisa software yeAndroid asi paine tarisiro yekuti ichavandudzwa kuti iwanikwe pane dzimwe mhando dzakadai semaiPhone. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America iri kuda kuti chimwe chizvarwa chayo chaive muchiuto chiri kuAustralia chidzorwe kumusha mushure mekusungwa nemhosva yekupa zvidzidzo zvekutyaira ndege kumauto eChina. Gweta raDaniel Duggan rati mhosva dzaari kupomerwa dzine chekuita nezvematongerwo enyika uye Australia inofanirwa kuramba chikumbiro chekuti aburitswe munyika iye. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vakatarisana nekusarudzwa zvakare semutungamiri webato riri kutonga reAfrican National Congress kana kuti ANC kunyanga hazvo vari kupomerwa mhosva yekuita zveuori. Nengo dzeANC dzinodarika zviuru zvina dziri kutarisirwa kuvhota pamusangano wemazuva mashanu webato iri uri kuitirwa pedyo neJohannesburg. Paita ropa rakaipa pakati pevagari vari munzvimbo dzakaganurana nenzvimbo dzinochengeterwa mhuka nevanochengetedza mhuka zvichitevera kufa kwemumwe murume nekurohwa achipomerwa mhosva yekuvhima zvisiri pamutemo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
VaElvin Gondogoto vakafira kuchipatara chemukaroi mushure mekurohwa zvakaipisisa nevanochengetedza mhuka veAfrica Parks kuSiyakobo masvondo matatu apfuura. Zvinonzi vanhu vana vakaita vaGondogoto vakafira mberi hapana zvavakaitwa, izvo zvakapa vamwe vagare hasha dzekunorova vanochengetedza mhuka ava ndokusungwa. Baba vemufi vaRonald Gondokoto vanoti mhuri yavo iri kurwadziwa zvakanyanya vachiti mwana wavo akaurayiwa semhuka asi vakamuuraya havana kusungwa.
Zvese mhuri zvedu hazvina mbotifadza zvichiitikuyo chakaitika, asi maitiro ndobatina kuti zvichitofamba semazozonyaya ichitofa hapana netimiririravo.
VaGondokoto vanoti vashandi veAfrica Parks vanokoshesa kodzero dzemhuka kudarika kodzero dzevanhu. Mumwe mugari wekuSiyakobo asina kuda kuzivikanwa nezita sezvo achityira upenyu hwake anoti vanochengetedza mhuka ava vari kushungurudza vagari vari kushanda pasi pechibvumirano chavakaita neZimbabwe National Parks kana kuti Zim Parks munzvimbo yavo sezvo pakutanga zvanga zvisina kudaro.
Pane kakusawirirana kekuti ava vezvemutemo vane pavanoshandisa masimba avo zvakanyanyisa zvisiri mumurau zvokuti vanosvika pakurova. Tinofungidzira kuti vagari venzvimbo nevatungamiri vedu vari munharaunda, masabhuku nemadzimambo vanofanira kugara musangano votsiura veAfrican Parks masimba avanoita akanyanyisa kuzosvika pakuzouraya munhu kana kurova munhu zvakaipisisa.
Mumwe akasungwa mushure mekurova vanochengetedza mhuka ava vaSamson Chirera varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti nyaya iyi ichiri kumatare edzimhosva. Mutauriri webazi reZim Parks vatinashe Farao vabvuma kuti vaGondokoto vakafa mushure mekusangana nevanochengetedza mhuka vachiti havana kurohwa asi kuti vakanyura mumvura mushure mekuda kutiza vanochengetedza mhuka.
We can confirm an incident in Matsadona. It was a tragic event.
Tinobvuma kuti pane munhu akafa kuMatsadona. Tine urombo zvikuru asi munhu uyu akazvikanda mumvura mushure mekusangana nevashandi vedu vanochengetedza mhuka.
VaFarao vanoti vamwe vashandi vavo vakarohwa nevagari kunyange vainge vakapakatira pfuti, zvavanoti zvinoratidza kuti vashandi vavo vanoda runyararo nevagari. VaFarao vanoti vanokurudzira kuti vagari vabatsirane nevashandi vavo mukuchengetedza mhuka.
But we are encouraging communities.
Tiri kukumbirisa kuti vanhu vemunharaunda vashande pamwe chete nevashandi veParks pasina bongozozo.
Mukuru weCenter for Natural Resources Governance vaFarai Maguhu vanoti makambani ari munyaya dzezvezviwanikwa haachakoshesa upenyu hwevanhu.
Upenyu hwemwana wemuZimbabwe iko zvino hauchakoshi, especially tichitarisa mirizhonga iri kukonzerwa nemakambani. Vanoita sekuti vane residence rekuita zvavanoda kutyora kodzero dzevanhu, hapana zvavanoitwa. Saka mitemo yacho iri kunyanya kuprotekta makambani ichisairira macitizens kumhuka.
Kurohwa kwevagari vanochengetedza mhuka kunonzi kuri kuitikawo kunyamakate kuvagari vari munzvimbo iri pedyo neCaribe Game Reserve. Ambuya Maidei Chundu vanoti vari kushungurudzwa nevashandi vekambani yeInternational Anti-Poaching Foundation ava vanonzi vakamborova mumwe murume wechidiki akafa kutanga kwegore rino asi hapana zvavakaitwa.
Vanhu ava vakandikira varikuru vavanhu pane mwana wakarova nokuhotera uku mukomana mudiki vakamuchera ruoko. Vakarova mukomana mukuru anga nemukadzi wake akafa.
Hatina kukwanisa kuchaura neno makamba na anuchengeteza muka aya. Sezo wakuru wawo wanzi wano gara kunze kwenyika. Hatina kuwa na uwandu wevano wakafa nekuda kwe kuruwa. Newa shandi we makamba na anuchengeteza muka. Pasi pechi vumelano chesi mpaks. Sezo wafara wawati ya wana uwandu uu. Hatina kukwanisa kubacha mchauri we mapulisa munyika. Assistant Commissioner Paul Nyachi kutitinzwe kuti nyaya dzirikumhangarwa kumapurisa dzekunetsana kwevagari vanochengetedza muka dzakawandawo zvakadi uye zvekuti vanhu vari kusungwa vachizima zviri kunze kwemutemo vakawandawo zvakadi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Tombotarisa zviri kuitika kumakwikwi eWorld Cup kuKatar. Apo makundano emakwikwi emutambo wenhabvu wepasi rose weFIFA World Cup 2022 ave kusvika kwamvura yacheka makumbo kwakare kuKatar, Morocco iyo yakasimudza mureza weAfrica mushure mekuve nyika yekutanga kubva kuAfrica kupinda masemifinal emakwikwi aya iri kusangana mangwana neCroatia vachirwira menduru yebronze. Finali iri konesvondo pakati peArgentina neFrance iyo yakatora mukombe uyu muna 2018. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata muongorori wemutambo wenhabvu vari zvakare murayiridzi wenhabvu vaJona Masia.
Makwikwi achange aripo pakati peMorocco neCroatia mangwana achange ari makwikwi akasimba nekuti timu mbiri idzi dzine nhoroondo yekutamba mutambo zvakasimba. Mukatarira Croatia yakatombodhonza kubva kuWorld Cup yakapfuura iyo ikazohiwa zvayo papa mafinals pekupedzisira neFrance. Asi itimu yakasimba zvikuru, ine vatambi vatingati vane experience yakawanda. Mukatarira vana Modric vachikontrola midfield, vana Perisic vachikontrola kwetinoti kuattack kumberi kuleft side, nedefense yavo na Lovren.
Ko kuMorocco uku vaMasia.
Morocco mukatara yakarongwa zvakanaka chaizvo, ine vatambi vanogona kutamba. Tarai muone goalkeeper wavo Bono haunobata, vana Ziyech, vana Hakimi. Saka tingati mutambo uyu mutambo unenge wakaoma, unotoda vanoshandisa pfungwa kuti vangadya imwe timu sei. Asi ndona zvangu Morocco ichibudirira pamutambo uyu.
Iko kusvika kweMorocco pakuti inge ichirwira menduru yebronze zvakakosha zvakadi kuAfrica.
Kupinda kweMorocco mumasemifinals uye zvine pava kutambira kuti vagone kuwina kana bronze. Izvi zvakakosha zvikuru pamusoro penhabvu yemuAfrica. Mukatara Africa ine vatambi vepamusoro. Asi nekuda kwekuti Africa inotarisirwa pasi, vatambi vemuAfrica havambonyanyi kusimudzirwa nekuti hapanawo timu yeAfrica yanga yambosvika kumberi mberi uko kana tichitarisa makwikwi eWorld Cup. Saka Morocco yaita chinhu chinosimudzira nyaya yebhora muAfrica uye kusimudzira vatambi vemuAfrica zvokuti tinogona kuona kuti pamberi apa vaya vatinoti marecruiters vanotora vatambi vachivaendisa kumatimu mahombe kunana Europe nekumweko, tinoona sokuti vachatanga kutarira Africa kuti uku ndo kune vatambi. Saka zvinosimudza nhabvu chaizvo muAfrica.
Vanga vari muongorori wemutambo wenhabvu uye vari murayiridzi wenhabvu vaJona Masia vari parunhare muWest Virginia muno muAmerica neStudio 7.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 zupogine.
Muchirongwa chedu chemagitara chesvondo rino, tinokupai hurukuro nemuimbi wechidiki, Faster Man Crusader Marura, anobva kuChipinge. Ngatinzwei nhoroondo yeupenyu hwake mune zvemagitare muhurukuro yaaita naIvan Zisininga weStudio 7.
WezoStudios.com. No, Pasa, Pozo, Pizuka, Pindira, Mugem, Garawa, Tipa, Gavati, the Gem, Dinu, Gaz.
ndava shamari studio 7 nekubata fasamen kubva kuchinge fasamen zvitare kuzvarwa naro ndoitwa consider marura ndakatanga nhau dzekuimba mugore ra 2012 ndikazotanga rekoda music mugore ra 2013
semukomana wechidiki kudai vabereki vaitwa kudii pamakazvitanga
apa ndaingoimba vabereki vangu vasiri kuzvifarira vachiti mwananguu ita zvechikoro music nechikoro hazvibatani pandainyora music mabook chacho amwe aitofisha amwe aibvarura but ndairamba ndichiimba sezvo mafanzi anga agara achidaira and zita rekuti fasamen ranga rakabva kumafanzi vachingosimbisa kubva chikoro saka ndakaramba ndichishanda kusvika vabereki vakuzvifarira music yandakuimba mavhidhiyo amwe andaibudisa ndanga ndakutobudisa nevabereki vachitotsigira vachitosimbisa kuti mwanangu uchitoramba uchitoimba uchitsigira kuenda mberi
matambudziko amunosangana nawo muindastiri menyu munde api
saka machallenges amwe ndosangana nawo machallenges ekuti fasamen handisai ndana sponsor handisai ndakuwana mari yekuti kana ndichida kubudisa mavhidhiyo ndinge ndichibatsirikana kana kuti pamashows zviumwewo mari zvemashows ndodziwana kana itori show inonge yarongwa neumwe munhu obva andidaidzira handisai ndakukwanisa kuti ndiitewo angu mashows nekuti maequipment emashows inova ndisati ndanawo amwe machallenges nekuti madj anenge achida kufambisa music anonge achida kufambisa music anonge achida mari kuti vafambise music iyoyo kuti imwe machallenges tosangana nawo kana tichida kuisa masongs maredios vemaredios vacho vanonge vachida kubhadharwa mari kuti vatange kusambadza music yako kudai ipapo paikwanisika kuti padarike
hama dzangu dzakashaya ndiri kuchema semwana wenyu handidi kubata nyoka menyu dai mambotumira simba renyu ndigogara nemi mupenyu
vangade kukubatai vanokuwanai kupi
vanonga vachida kubata fasamen vanondibata panhamba dzoti 0776 47674 dzimwe nhamba dzavanokwanisa kundibata nadzo thenet 1 dzinoita 071 911 3709 vanondibata payoutube channel pafacebook patwitter vanondibata vavangonyora kuti fasamen vanobva vandibata ndatenda vashamari vestudio 7 nekubata fasamen
kamunoti ndo kari kupisa kakamungadi kubuda nako mudariro ndekapi timbokati chwa
kasongu kari kubuda musi wa19 ako kasongu kakaongorwa kane unyanzvi kakanzi kudhakwa nedoro kachafadza vanhu pakrismas ndiyo latest yafasamen songu ndo songu ichange ichijambiwa paxmas tinenge tiine show patanganda ndo patinenge paine show yedu musi wa25 musi wa25 December ndo painonga iri ipapo tinenge takawanda maartist akati wandei
yakasvika iri tamba ndikatanga kujamba ndisati ndaivhura andakazivhura musodzi kuyerera ruchinziro darobera musodzi kuyerera ruchinzina kuyakera wanakusindisa wani pasandimbokusiya ndichikusindisa wani dala ndimbokusiya wanakusindisa wani pasandimbokusiya ndichikusindisa wani dala ndimbokusiya tarisa mufambo atakafamba asinhasi wavekundiramba wandipunza mawani ndatosara ndiri wani lavu yacho yawaindipa rudo rwacho rwawaindipa ndikazvifunga ndinotochema kugara ndega zviri kurema wanindisindisa wani pasandimbokusiya ndichikusindisa wani dala ndimbokusiya wanindisindisa wani pasandimbokusiya ndichikusindisa wani dala ndimbokusiya nyangwe ndakarara ndinotorota dai wandiregerera ndapota wandisindisa wani
manzwa kubva kuna Fasterman Crusader Marura pahuri kuru yaita naivanzini ngave Studio 7 musakangana wachirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. nhasi apo tiri kukurukura pamusoro pemusangano uchangopetwa muno muwashington dc weus africa summit sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare hurumende inoti inotambira nemufaro kurudziro yasachigaro yeafrican union uye vari mutungamiri vesenegal vamake sure yekuti zvirango zvinonzi zvakatemerwa zimbabwe neamerica zvibviswe gurukotaro zvemari muzvinafundo mutuli ncube vanoti havasi kuzowedzera mari yavakapa kubhajeti reutano regore rinouya Tabatashka kumagume chirongwa chedu anokuoneka yane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndikusemi na Kips Dube.
Putin. So kuisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olomukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 16 Mpalakazi 2022 ngo Kips Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Lokhu kutshengisa amandla lobucoco bepolicy ye government ukuthi hayi sifuna ukuringeja lokuyingeja lama countries afuna ukusebenza ngathi.
Ugqitshwe izolo umhlangano we US Africa Leaders Summit e Washington DC kule inye inkokheli yezwekazi le Africa elakho kuphindela ekhaya isamba sicwele uncedo lwemali.
Let's just work on disbursement so that the ministry can also receive funds as fast as other ministries such as agriculture, transportation, office of the president, cabinet and so forth.
Umphathi ntambo wezemali uSiphukamfundo Mthuli Ncube uthi akasoze ngizelele imali iyabelwe ugatsha lwezempila kahle kubudget yomnyaka ozayo. Uhlelo Woza Friday kuliviki sileqembu elicula umdumo werumba elibizwa ngokuthi Private Boys. Zonke lezindaba lezinye izozizwa ulomsakazo. Ugqitshwe izolo umhlangano we US Africa Leaders Summit Washington DC kule inye inkokheli yezwekazi le Africa elakho kuphindela ekhaya isamba sigcwele uncedo lwemali emangalisayo kulandela umhlangano lo. Kulamanye amazwe anjengele Zimbabwe ongaziwa ukuba azatholani. Ingakabuyeli ekhaya inkokheli yezwekazi le Africa, umgcini sihlalo womanyano we-African Union umongameli Macky Sall wakwele Senegal ucele umongameli Joseph Biden ukuba esule izijezo zenotho ezethiswa umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe. UBiden utshele inkokheli yezwekazi le-Africa emaphethelweni omhlangano lo ukuba uza kwethekelela izwekazi leli ngomnyaka ozayo njalo uza kwethulela amazwe atshiyeneyo imali yokuqhuba inhlelo eziningi. Lolu kuza kuba lukuhambo lwakhe lwakuqala kuzwekazi le-Africa selokhu wangena esikhundleni sikamongameli. Kukhangelwe ukuba elemelika lizanika amazwe aqhuba ukhetho izigidi ezilikhulu lamathumi ayisithupha lanhlanu zamadola US$165 million. Imali le ngeyokuthi kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo. UBiden uthi izwekazi le-Africa kumele lincediswe ngelemelika ukuze amazwe wonke athuthuke ngemfanelo.
We want to work with you on these issues that matter most to our people's lives, and we're looking to increase our collaboration in every area, from rural communities to urban centers to cyberspace to outer space. In addition to our investments, we're also committed to helping African countries assess the financing you need to build sustainable and inclusive economies.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Anthony Blinken ophethe uhlangothi lukahulumende wakwelemelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe.
As you've heard, we're putting considerable new resources toward advancing our shared priorities. $55 billion over the next 3 years alone.
Umongameli Macky Sall, ongumgcini sihlalo we-African Union, ucele uBiden ukuba esule izijezo zenotho ezethiswa umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe.
Africa calls for the lifting of sanctions which continue to affect the Zimbabwean people. Zimbabwe has been sanctioned since Mugabe's time, and I think it's time to lift these sanctions.
Umnumzana Munashe Mtutsa okubandla leZANU-PF uthi uSol uyishaye ekhaleni.
Sibone iZimbabwe inxusa kokuqala ngemva kweminyaka eminingi. Lokho asikho ukuthi kungaba kube kuphambaniseka, kodwa lokho kutshengisa amandla lobucoco bepolicy yegovernment yokuthi hayi sifuna ukuri-engage lokuyi-engage la ma-countries afuna ukusebenza lade. I-America sinanzelele njalo ukuthi iZimbabwe silokhu isebenzelana labo China, labo Russia, lamanye amazwe afuna njengabo India, labo Brazil. So layo yinxa yokuthi yesaba ukusalela emuva, isiphazima igijigijima ukuthi layo ingenise abantu babo ukuthi labo bekwanise ukusebenza leZimbabwe. Kodwa thina nxa sikukhangele lokho sithi hayi yinto nje ezikhona nje emhlabeni. IZimbabwe yona njengelizwe lise-Afrika lokhu siqhubekela phambili ngesiqokoqela sokusebenzela abantu abansundu.
Kodwa umnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu, uthi uSol labanye bakhe babanjwa amehlo ngumnangagwa.
Okubalulekileyo ukuthi izwekazi le-Afrika lo mhlaba wonke jikelele akunanzelele ukuthi izikiwi ezikhokhela ilizwe laseZimbabwe ngabantu abasebenzisa what is called ngesilungu i-deception. Sebe bayenelisile ukudeceive wonke umuntu, especially bonke abasezwekazi le-Africa, including u-AU chairperson yena uMacky Sall. Badeceive loyo Cyril Ramaphosa wase-South Africa. Wonke umuntu ucabanga ukuthi abakhokhela iZimbabwe yibo abakhuluma iqiniso ukwedlula abantu baseZimbabwe. Umsebenzi wethu mina lawe Gibbs ukuthi sikhulumele abantu baseZimbabwe abancindezelwa ngu-Emmerson Mnangagwa leZANU-PF. Kubalulekile kakhulu ukuthi sibe yizikhulumele, sikhulume iqiniso, laziwe izwekazi lonke le-Afrika nomhlaba wonke jikelele.
Akwaziwa ukuba umhlangano omunye ofanayo uzakwenziwa nini, kodwa baningi abantu abakhangelele ukuthi uzaqhutshwa ngemfanelo, njalo elemelika lizancedisa kakhulu izwekazi le-Afrika. Umphathintambo wezemali uSicamfundo Mthuli Ncube uthi akasoze engezelele imali eyabelwe ugatsha lwezempilakahle kubhajethi yomnyaka ozayo ngoba izigidi eziphose zifike amakhulu amahlanu amadola 474 million Zimbabwe dollars, laleyo ekhangelelwe ukuvela kwamanye amazwe lenhlanganiso eziphathisayo izigidi eziphezu kwamakhulu amabili zamadola emelika 213 million dollars iyanele ukuba iqhube umsebenzi walolugatsha. UMavis Gama usetholela lolu daba.
Lokhu Ncube ukutsho kulokukhalaza kwabameli bezigaba edale lephalamende befuna angezelele kuleyo ayabela ugatsha lwezempilakahle ukuze ifinyelele kweyabethwa isivumelwano esenziwa ngamazwe awezwekazi le-Afrika ese-Abuja Declaration ukuthi kumele ingabi phansi kwesilinganiso esilichumi lanhlanu 15% imali etholiswa ingatsha zempilakahle.
Let's just work on disbursement so that the ministry can also receive funds.
Ngasenzeni umsebenzi wokwaba leyo mali ukuze abogatsha lolu bayithole labo ngesiphangiphangi, njengokwenzakele kwezokulima, kwezokuhambisa kanye logatsha olwefisi kamongameli lezinye.
Abenhlanganiso ezisebenzisana lozulu ezigoqela eyeZimbabwe Democracy Institute lezinye bahlezi bekhala ngokubancane kwemali eyabelwa ugatsha lwezempilakahle. Unkosazana Patience Sibanda wenhlanganiso eyeZDI ulandisa kabanzi ngalokho.
Amanesi lamadokotela abala othi benganceda njani abantu kulokuthi abantu behambe besiyasila, bahamba besiyabhubha, ngoba iMinistry of Health ayiphiwa imali eyenelisayo ukuthi idinge oyikwaniseli lokhu izidingeko zabo.
Kwagcizelelwa ngumnumzana Victor Dube, isakhamuzi saseHarare.
Nakathesi isibhedlela kazila lutho, even impahla zokusebenzisa isibhedlela sesidula kathesi ngoba uhulumende kalasandla esingenisa khonapha. Imikhuhlane yethu siminingi kakhulu elizweni. EZimbabwe baqakathekisa ezamabutho lezi ezokulwa ezempi. Ngayo ukuthi imali leyo abayinika ku-defense iya ku-health, angikholi ukuthi singaba lodubo esibhedlela.
umqondisi wenhlanganiso ekhankasela ukufundiswa kwaZulu ngokwesisekelo sombuso eye hashtag this constitution. Unkosazana Abigail Mupambi uthi okumqoka yikulungisisa isimo elizweni, kulungiswe impahla, ilizwe lithole imali ukuze isikhwama selizwe sihlale sile mali.
Sithi ma sikhuluma njalo sikhankasele ukuthi lalo lalo uthi ngifuna lokhu, sinanzelele ukuthi esiphaleni ikhona leyo mali, singase salwela umvundla osegangeni esimchabangelayo ukuthi mhlawumbe sizombamba kumbe umakhelwane ngabamba khona ezonika liphisi. So kuqakathekile ukuthi ngalesi sikhathi njengelizwe sifake amakhanda ndawonye silungiseni esingathi ngama key enablers.
Lokho okokuthembela ukuthola usizo oluvela kwamanye amazwe njengalokho osekuchiwo nguNcube, unkosazana Mpambi uthi akusebenzi. Kusenjalo abedale lephalamende ele-National Assembly bakhangelelwe ukwamukela lolu hlelo lokuhlelwa kwemali kungatsha zikahulumende ekhangelelwe ukusetshenziswa ngomnyaka ozayo i-2023 National Budget kungekho nguquko ezokwenziwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Inhlanganiso elwisana lemililo eNgilandi e-Operation Florence namhla iphe isipho sezimota zokucima umlilo ezintathu lokunye okunceda kulo msebenzi kukansili yedolobho lakoBulawayo, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Iningi labakade besemcimbini okwamukela izimota lenye impahla yokucisha umlilo baveze injabulo enkulu lokubonga i-Operation Florian ngesipho esikhulu kangaka. Umqondisi we-Operation Florian engumbalisi njalo wabafundela ukucima umlilo eNgilandi, umnumzana Shepherd Ndlovu, uchaze kabanzi ngesipho sabo kukhansili lemfundiso abayiphe uBulawayo lamanye amadolobho.
Sibuye lapha sizotraina ama-firefighters for 2 weeks. Sitraina ama-courses achiyeneyo, course skills for firefighters, sabatraina incident command, fire investigation. Sabadonethela ama-fire engine angu-3. Le equipment esetshenziswa ngama-firefighters when they are fighting the fires and yokuziprotector so that they can fight fire safe.
Umeya wakoBulawayo uCounselor Solomon Mgonu uthi isipho salamuhla sengeze kwezilitshumi izimota abalazo.
Ukusithokozisa kakhulu ukuthi isipho lesi wakathe sasibuya ngakuphela koBulawayo sibuye kumadolobho angamakhelwane bethu, ngoba besithwala nzima ukuyabancedisa bengaba lo mlilo kubo Victoria Falls, Gwanda, Wanke, Zishabane, Maswingo. Besithwala nzima njengoba umakhelwane okwamanje sebezagwanisa ukuthi bazimele labo nxa bengaba nengozi yomlilo.
Ukhansila kaWard 19 unkosikazi Sikhululekile Moyo uthi imali ye-devolution fund sekumele ingasathengi izimota zokucima umlilo kodwa ezilithanga ezifunwa lidolobho ngamehlo abomvu.
Siyabonga kakhulu, njalo yikho sasikhuluma sitshela uminister ukuthi thina i-devolution funds zethu sifisa zisetshenziswe kokunye nothi ama-fire engines, ngoba siyawathola, silabo ubudlelwane obuhle labangane bethu. Nanku sebesiphathela amathathu imali leyo abayisebenzisayo ngale nge-devolution funds besiyathenga okunye okunjengeyelo equipment.
U-Acting Director ku-Administration Services ku-Council ye-Plumtree, umnumzana Redeemer Moyo ongene umhlangano walamuhla uthi sebedale ubudlelwano obuhle le-Council yakoBulawayo le-Operation Florian, njalo abanamitshina eyeneleyo yokucima umlilo.
Okwakathesi esihlangana lakho kakhulu ngokokushotakala kwelo kwe-equipment ye-fire yokuthi abantu abaningi akade be-draft trained to the fire services, they are not as much trained.
Inhlanganiso ye-Operation Florian isiphe eleZimbabwe izimota zokucima umlilo ezingamachumi amane lanye 41, kuthi aphose afike angamachumi amabili 17 aphiwa ikhansili yakoBulawayo lamanye amadolobho kuhlanganisa lezinye impahla zokucima umlilo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 yakoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ibandla elibusayo kwele South Africa ele African National Congress libekwa lisebuzimeni obukhulu ngengxabano lokudonselana okuqhubekela phambili kunkokheli yebandla leli. Izolo abenhlanganiso yowake waba ngumongameli walelo lizwe Jacob Zuma Foundation yethule umbiko enkundleni yokuxhumana Twitter othi uZuma usemangalele umongameli Cyril Ramaphosa emthethwandaba ngamacala okuthiwa waphatheka kiwo ngesikhathi esesukile okuthiwa waphatheka kiyo abagoqela igqwetha u-advocate Downer. UDowner laye wamangalelwa nguJacob Zuma ebethesa icala lokukhipha ingwalo zakhe zokwelatshwa ngceke ngesikhathi lapho uZuma ayesetheswa icala lokwenza isivumelwano sezikhali esasingekho emthethweni. UDowner yena wayengumtshutshisi kumacala ayesetheswa uZuma. Ngomthetho wakwele South Africa noma yisiphi isizalwane sakulelo lizwe silelungelo lokumangalela ukutshutshiswa kwangasese kwalowo esimcabangela ukuba ulecala okumele aliphendule phambi komthethwandaba. Incwadi le ithi uRamaphosa kumele amiswe phambi komthethwandaba waphezulu weJohannesburg High Court mhla 19 kuzibandlela 2023. Wonke lokhu kwenzakala ngesikhathi sokuqala umhlangano omkhulu weCongress we-African National Congress namhla eJohannesburg. Ocubungela ezombusazwe uMnumzana Msongelwa Ndlovu usipha umbono wakhe ngodaba lolu.
Ibandla le-ANC lisebunzimeni obukhulu. Ubunzima bakhona kuyikuxabana kwamalunga engathi labo abalwela inkululeko yeSouth Africa kwesandleni esisodwa labanye ababesekhaya. So kulalabo abathiwa ama-exiles ngesilungu, lalabo abathiwa ama-inziles ngesilungu, labo abagoqela bona oRamaphosa labanye. Abama-exiles bahlanganisa obaba uZuma labanye. Impi yakhona isidabula ukhongolose ngaphakathi. Ubaba uRamaphosa uthe thatha umbuso we-ANC badala isinqumo sokuthi umuntu engake abotshiswe even engakatholakathi ulecala kumele ayeke isihlalo whether ngesephathi or ngesekahulumende kuze kuqedwe udaba lwakhe. Lokho kwase ku-affecta abaningi aba-includa uZweli Mkhize labanye nje abaningi lo e-Secretary General u-S. Makhashule. Bonke labo bakhitshwa ezihlalweni zabo ngesinqumo kumbe ngumthetho owafakwa ngoRamaphosa.
UZuma umangalela uMnumzana Ramaphosa ngecala lephalaphala yini kumbe kulokunye esingakwaziyo?
Ubaba uZuma akabophisi uRamaphosa ngodaba lwephalaphala olokuthengiswa kwenyathi cha, or okwemali yatholakala phansi kwemibhede cha. Ubophisa uRamaphosa ngolunye udaba athi khona yena wehluleka ukubamba umsebenzi ngendlela efanele. Kodwa-ke ungananzelela ubaba uZuma uthi nxa kuyukuthi wena subetheswe icala ayenze yena uZuma wenze into ethiwa i-criminal private prosecution, akahambanga through i-NPA kumbe amaphoyisa, uyenze ethiwa i-private prosecution.
Leyo criminal private prosecution ungasichasisela ukubana yenziwa njani njalo ukubana yinto esemthethweni yini kwele South Africa?
Kwele South Africa uyavunyelwa ukuthi nxa amapholisa engawuthathanga umthetho abopha umuntu olecala, umuntu nje uyakhona ukuhamba ayebophisa through private prosecution. So ubaba uZuma senze lokho uselindele ukuthi ubaba uRamaphosa enze akwenzisa abanye oZweli Mkhize labo esimahashulu. Kodwa eqinisweni zindaba zokulwa ama-factions awe-ANC.
UMnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu besixoxa laye ese-Johannesburg. Ye, sike sizwe khona manje udaba oluveza imibono kahulumende weMelika.
Elemelika seliveze ukukhathazeka kakhulu ngokubotshwa komkhokheli wezisebenzi kwele Cambodia kusikhathana esedluleyo. Unkosikazi Chim Sitha okhokhela izisebenzi ekhasino ethiwa Naga World esedolobheni le-Phnom Penh wabotshwa mhlaka 26 kuLwezi evela phatheka kungqungquthela enkulu eyamazwe ngamazwe eyayisedolobheni le-Melbourne kwele Australia. Esipha umbiko esanda kubotshwa, usomlomo wogatsha lwe-State Department uMnumzana Ned Price wathi uthi sikhuthaza iziphathamandla zakwele Cambodia ukuba zikhulule uChiam Setha njalo zekele umkhuba wazo wokutshutshisa inkokheli zamaqembu ezisebenzi bona beqhuba ilungelo labo lenkululeko yokuzihlanganisa lokuqhuba imihlangano ngokuthula bacithe lamacala abawethesayo basebenzele ukuxoxisana labo ukubana kutholakale izixakululo ezakhayo kungxabano zabo. UChiam Setha waqala ukubotshwa ngenyanga kaZibandlela 2022 ngemuva kokukhokhela amalunga eqembu lakhe kumbuthano wokutshengisela omkhulu befuna ukuba kubuyiselwe abanye bezisebenzi zeNaga World abebesithi zazixotshiwe emsebenzini ngokungafanelanga. Kubikwa iziphathamandla zasebenzisa udlame ukucindezela ukutshengisela okulokuthula okugoqela ukusunduzwa lokutshaywa kwabatshengiseli laba ngesikhathi betshengisela mhlaka 27 kaNhlangula lamhlaka 11 kuNcwabakazi. Kubikwa iziphathamandla zisebenzisa imithetho yezempilakahle kaZulu ukuhlakaza ukutshengisela ngokubamba ngamandla lezitshengiseli bezigadisa amabhasi zisiyavalelwa endaweni lapho okugcinwa khona abacatshangelwa ukuba balomkhuhlane abangawuthelela abanye ukuthi balale khona. Uhulumende wele Cambodia wathi lokhu kutshengisela akukho emthethweni wethesa uChiam Setha icala lokugqugquzela ukuphaza amisa ukuhleleka komphakathi. Umbiko wogatsha lwe-State Department osanda kwethulwa uthi leli cala aletheswayo kalicacanga njalo livame ukusetshenziswa ngenjongo yokucindezela lokujezisa inkulumo yezombusazwe yokuthula kanye lokuphikisa. UChiam Setha wakhululwa ngesibambiso se-bail ngenyanga kaMbimbitho. Uhulumende wele Cambodia uthi wazobotshwa njalo ngoba ephule imikhawulo ayayiphiwe kusibambiso se-bail ngokuphuma ngaphandle kwelizwe. Kodwa yena lamagqwetha akhe bathi wayengazange aphiwe leyo mikhawulo. Siqhubekela phambili sisithi kuhulumende wele Cambodia kutsho osomlomo uPrice kagcine izibopho lezithembiso njalo alamule isinqumo phakathi kwenkampani yeNaga World lenhlanganiso yezisebenzi emela lezo zisebenzi ezaxotshwayo. Njengezizalwane zamanye amazwe jikelele, izizalwane zakwele Cambodia kufanele ziphiwe amalungelo azo oluntu zingela kwesaba ukuphindiselela lokuncindezela kukahulumende.
Belilalele udaba oluveza imibono kahulumende wakwele Melika.
Ithi Woza Woza Friday my darling. Woza Friday umsebenzi uphokile.
Uhlelo Woza Friday kuliviki leqembu elicula umdumo werumba elizibiza ngokuthi Private Boys lona eselethule idlalaje elija. Untungameli Nkomo usethulela lolu daba.
I have one problem. Very good.
Leli qembu licula likwele South Africa. Nansi isikhulumeli salo uSifa Sinqondo-Nqondo Ncube.
Sanibona sanibonani kuzo zonke indawo. Khamba laphana noTaf Mane ndinomnyama yathi. Kusasiyibo njalo abafana beprivate boys abafana baqhamuka esigabeni zaseDugwe. Namhlanje size ne-album lethu lesi-5 elithi lona i-backup yempilo. Ungawuthi sinama-albhamu angu-5 from 2016.
Idlalade leli lilengoma eziyisithupha ezivalisa ethi ukangaziwe back to standwa sami backup Dukwe development ilahleki ntaba kanye lethi Friday.
Yeah, I'm gonna
have a full of happiness. Hey, my daughter. Hey, hey.
Abangathanda ukuthenga idlalate lenu ncube balithola njani?
Ngathinta kulezi number ethi +27 61 065 6149, +27 61 065 6149. Kulapho ko ongasithinta khona ukwazi ukuxhumana nathi uthole yonke information.
Yiwapha amazwi owachiyela abalandeli?
Asilutho ngaphandle wabo, besicela njengathi uyangasisapota, besinikezele isapoti enkulu engasenza nathi sikhule siye phambili, singapheleli lapho, sizoqhubeka njalo sibajabulisa nengoma. Siyabonga. Very good.
Uphuma ke enkundleni uSifazi Ngqondongqondo Ncube leqembu lakhe le Private Boys ngale.
Kulalitoku lamhlanje sikhangela umhlangano omkhulu weMelika lenkokheli yamazwe azwekazi le-Africa we-US Africa Leaders Summit ogqitshwe izolo eWashington DC. Singayihlukani isihlobo othi sikhangele indaba ebezikhokhela namhlanje. Ugqitshwe izolo umhlangano we-US Africa Leaders Summit eWashington DC kulenye inkokheli yezwekazi le-Africa elakho ukuphindela ekhaya isamba sigcwele uncedo lwemali. Umphathintambo wezemali uSicamfundo Mthuli Ncube uthi asuze engezelele imali iyabelwe ugatsha lwezempilakahle kubhajet yomnyaka ozayo. Kuliviki kuwoza Friday besileqembu elicula umdumo werumba elibizwa ngokuthi Private Boys. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisayo ngenjabulo kumthembu Sithemba uKips Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.